Zip DC.
Mangwana ni akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana ni anasi uri musi wechishanu 21 ndira 2022 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Tokozani Kupe vanotarisirwa nhasi kuzivisa nezvekudzinga kwavo vaDouglas Monzora kubva mubato reMDCT. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinobatsira bato reMDC Alliance nemichina yePublic Address System. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa nhasi kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika remuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakambomiswa basa semutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Dr. Tokozani Kupe nhasi vachaita musangano nevatori venhau vachitarisirwa kuzivisa nezvekudzinga kwavo kubva mubato reMDCT vaDouglas Monzora. Izvi zvinoitika mushure mekunge vaMonzora vakazivisa nemusi wechina kuti vakanga vambomisa basa Dr. Kupe. Mutauriri waDr. Kupe vaNtando Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vaMonzora vakazvidzinga kubva muMDCT sezvo bumbiro remutemo weMDCT uchiti wese anenge atsigira kana atungamira rimwe bato anenge azvidzinga kubva muMDCT, vachiti vaMonzora vakabuda pachena vakaudzawo Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vava mutungamiri weMDC Alliance. Tabata vaNdlovu tikatanga nekuvabvunza kuti Dr. Kupe vanotii pamusoro pekumiswa basa kwavo muMDCT.
Dr. Kupe havasati vatsingwa kana kumiswa basa kuMDCT nekuti havana kuwana tsamba inobva kuna Douglas Monzora ichivatsinga kana ichivamisa basa. Asi vaMonzora ndivo pane tsambudziko nekuti vave kuti pati yavo iMDC Alliance. Saka nemutemo wepati yedu MDCT, kana munhu akajoina kana kusapota imwe party atozvidzinga mumusangano. Saka parizvino Monzora is no longer the president of MDCT.
Dr. Kupe vanotambira here kudzingwa uku uye votora danho ripi?
Dr. Kupe vagoni kudzingwa nemunhu ari kurimwe pato. Tinoziva tose kuti Douglas Monzora akanyorera tsamba kuzeki musi wa 7 January achiti ari MDC Alliance. Saka Dr. Kupe ari MDCT. Saka hazviite kuti munhu urime pato adzinge munhu ari kurimwe pato. Saka Dr. Kupe achataura nevatori vezvinhau mangwana chishanu achivazivisa kuti what's the way forward.
vaNdlovu, Dr. Kupe vashedza vatori venhau nhasi, chii chatinotarisira kunzwa kubva kwavari?
Hongu Dr. Kupe vashedza vatori venhau nhasi chishanu vachange vachiunza vatsigiri vepato nevana veZimbabwe kuti zvakamira sei mupato reMDC nenyika yetu yeZimbabwe. Saka tinovimba kuti vatori venhau nevatsigiri vepati vachauya kuMcDonald Hall vatevere mutungamiri wavo.
Ivo Dr. Kupe vane simba here rekudzinga vaMonzora kubva mubato?
Bumbiro remutemo weMDCT party yatinoti constitution irinotaura pachena kuti kana munhu akasapota oro kujoina rimwe pato akatozvidzinga ega. Saka Monzora by forming MDC Alliance akatozvidzinga ega.
Dr. Kupe, vani pfungwa yokubatana na vachamisa here?
Zvino Dr. Kupe vapatikana nenyaya yekuti vana veZimbabwe varegister neuhwandu hwavo kuti muna 2023 tiise hurumende yeMDCT hurumende yeGutsa Ruzhinji.
Avo vange vari mutauriri wa Dr. Thokozani Kupe vanthando Ndlovu vari parunare ne Studio 7. Asi mutauriri wavamunzura Valoid Damba vanoti Dr. Kupe vane mhosva dzavari kupomerwa dzavanofanirwa kutsanangura. Tabvunza vadamba kuti mhosva dziri kupomerwa amai Kupe ndedzipi.
Sezvikonzero zvadzingiswa amai Kupe zvakati wandei zvekuti hatikwanisi kuzvisa pamhepo pane dzinonguva nekuti nyaya iyi iri mumaoko maabita general wemusangano. Iwo mai Kupe tatumidzira tsamba kuna lawyer wavo uyezve tsamba iyi vakaipiwa mumaoko wavo wanayo. Saka pari zvino handikwanisa kundibudisa nyaya nekuti ninge ichinzi pachirungu ndira kuita prejudice mafindings arbiter general nemaakizini dzatakavapa nemachajizi atakavapa. Saka pari zvino kundiburitse handikwanisi, asi zvichazobuda mumashure mekufamba kwenguva.
Vadamba vamwe vanoti bumbiro remutemo webato renyu rinoti anenge ava mutungamiri werimwe bato kana kuti ari kutsigira rimwe bato azvidzinga muMDCT. Izvi hazvibatiwo vamunzura here sezvo vakazivisa veruzhinji pamwe chete neZimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vava mutungamiri weMDC Alliance?
Pamunoisa MDCT pamunenge muchitaura MDCT electoral vehicle yatakashandisa muna 2008. Tishida kuti tisaite confusion pakati pevatsigiri vedu nevatsigiri vaWelsh Mincube. Saka musasanganisa kuti bato redu rinonzi MDC ndozvakanyorwa bumbiro remutemo. Asi MDCT or MDC team or MDC alliance or MDC maelectro vehicles edu. Saka chamunofanira kuziva ndechekuti zvekunzi MDC alliance electro vehicle but main branch, the main tree inonzi MDC. Saka vamunzi vanombobvira vabuda kubva mubimbiro remutemo, vanombobvira vabuda mubato, asi vakaramba vachifamba nebato rakasainirana MDC Alliance Agreement nemamwe mapato. MDC Alliance Agreement mukaiverenga mukainzwisa ndiro kuti anenge ari mukuru weMDC T ndiye achazova mukuru weMDC Alliance. MDC Alliance iarrangement.
Kudzinga mai Kupe mubato kunobatsira sei vadamba?
Ndambotaura pekutanga paya pandataura pamusoro apo kuti MDCT electro vehicle asi bato rinonzi MDC. Chamunoziva chamunofanira kuziva kuti hapana zvazvo hapane nyaya yekubatsira, but nyaya yekuti muzvare Thokozani Kupe havana kudzingwa, asi amai muzvare Thokozani Kupe wambomwiswa basa wachiinvestigetwa nemhosva dzavakapomerwa dzavainadzo mumaoko avo dzavari kuziva, ende mhosva idzi tine mawitness ari kuprepare kuya kudare redzimhosva dzavachatongerwa nekuti vauye kuharvest kana kuti kumogeni richatsvangira house wadaire mhosva dzavo.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vari parunare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nezuro rakagamuchidzwa michina yokushandisa kutaura paruzhinji kana kuti public address system yokushandisa mumisangano ichange ichiitwa nemutungamiri webato iri nevatsigiri vavo. VaChamisa vakagamuchidzwa michina uyu nemunyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Hlwachayo. Aka akasike kutanga kuti nhengo dzebato rinopikisa iri dziri kunze kwenyika dziunganidze mari dzichibatsira bato radzo. Mwedzi wapera nhengo idzi dzinonzi dzakaunganidza mari inodarika zviuruzana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica yekutengera vachamisa motikari itsva. VaHlwachayo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti muchina wavawaniswa uyu uchabatsira zvikuru.
Mishina yechizvino zvino yemhando yepamusoro yekutefenyura kana tingati public address system PA system yekuti ishambadzire nekuita basa revanhu, basa reshanduko, basa rekutaurira vanhu. Ndofunga munoziva mukuru wedu ndovanemashoko anonzwisisika nenyika doa ane mashoko anoterer wane nyika, mashoko anosandura nyika. Savano da Mike hombe, Mike akasimba, ndikuti nyika yese inzwi. Ndoso aitwa nevana veZimbabwe vari kudiaspora, vana veZimbabwe vanoda shanduko. Mapatriotic Zimbabweans vari kunze kwenyika vanoti aiwa basa rifambe zvakanaka. Saka ndozviripo mushina wemhando yepamusoro-soro, mushina wechizvino-zvino.
Chii chakasvitsa kuti vari kunze kwenyika vange vachiunganidza mari yekutenga mushina iwoyo wechizvino-zvino vachipa kubato renyu?
Chinoitika ndechekuti nyika yese ndofunga muri kunzwa yatinhira, pasi rose ratinhira. Mukurumbira wemukomana hanzi mukomana ngaapinde inyaya yekutambudzika kuvana veZimbabwe. Saa vari kutarisa zviri mberi kuti aiwa chii chinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe munyika yeZimbabwe. Aiwa ngati sehurumende yevanhu, hurumende inotungamirirwa nevatungamiri vane rudo, vatungamiri vane muono wezvakanaka, muono zviri mberi, vanogona basa kugadzirisa zvinhu muZimbabwe. Saka nyaya iripo inyaya yevana veZimbabwe. Vari kuti aiwa isu takugadzirisa zvinhu zvedu tega, takubatana tega, nekuti zaanu yasunga zvinhu zvese haisi kuda kana kuti zvinhu zvevana veZimbabwe zvifambe. Ndosaka muchiona vachingochinjanisa vakati ava kunze MDCT, vakunze MDC Alliance, vakuzviti vakutora mari, vakutora maoffices edu, vakutora zvese izvo zvana PSSM zvese takati nazvo zvakakumbwa nana Muonzora nezano PF zvese mishina yekuprinda. Munoziva taita na changing times vese vavaya mapota zvedu taizviprindira tane mishina dzedu dzemhando yepamusoro zvese zvakakumbwa nana Muonzora pakati pehusiku. Saka inyaya yekuti vana veZimbabwe vanoziva kuti aiwa dambudziko ratinaro iri harisi rekuti ndira president Nelson Chamisa chete kana ndire MDC Alliance leadership chete, asi idambudziko nenyika yese rinofanira kuti rigadziriswe. Nyika ikwanise kuwana mutungamiriri wainoda, ikwanise kuwana mutungamiriri ane rudo, ane ruzivo nekugadzirisa matambudziko enyika yeZimbabwe.
Sebato reMDC Alliance makatambira sei rubatsiro irworwu kubva kuvana veZimbabwe?
Aiwa vana veZimbabwe vakarongeka kwese pavanenge vari, uku kungoratidza kuti aiwa isu tazvipira. Munozviziva vachamisa vakataura kuti aiwa isu gore rino igore reaction, igore rekuita. Saka kutoita uku kutanga muno muna January kuti isu sediaspora tatanga kutozviita, tatotungamirira munyaya yekuita. Saka zvabudunga munhu kuti aiwa ini ndiri kuno kwachundura, ndiri kuno kwachirumhanzu, ndiri kuno kucholocho, ndiri kuiteiwo. Saka inyaya yegore rekuita, vanhu ngavarejese kuvhota, vanhu ngavavhote, vanhu ngavagaririre kana kuchengetedza vhoti yavo, vanhu vopemberera vofa nembovha yerufaro kunakirwa munyika yavo yeZimbabwe mushure mekunge president Nelson Chamisa vakunda zvine mutsindo musarudzo.
Avo vange vari munyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Swachayo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday, masangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations anoti haasi kufara nekubviswa kwevanhu munzvimbo dzavanogara kuitira kuti makambani eChina achere zvicherwa achikanganisa mamiriro ekunze munzvimbo idzi. Mugwaro kuvatori venhau, mubatanidzo wawe masangano aya ari pasi pesangano reNatural Resources Governance anoti anoda kuzivisa kuti haasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemakambani ekuChina muZimbabwe, vachiti upfumi huzviwanikwa muZimbabwe hwava kukonzera urombo munyika. MuNewsday makare, nhengo mbiri dzeMDC Alliance vazvare Johanna Mamombe naCecilia Simbiri vazivisa dare redzimhosva kuti vanoda kuti nyaya yavo iendeswe kudare reConstitutional Court. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yokumhangara manyepo muna 2020 vachiti vakange vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori, izvo zviri kurambwa nehurumende. MuFinancial Gazette, vana muzvina bhizimisi muZimbabwe vanokurudzira hurumende kuti ione kuti moto wemagetsi wakakwana unowanikwa munyika. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwana nemangwana nemhuka sei vateri vestudio 7. Nyaya yekutaurwa apa yekuti vanoda kudongwa vanozova sachigaro wecommission yezeki. Zvinongoreva pachena zvokuti kana mazita chanyambo akanyambonyorwa akaendeswa kuparliamendi, vanotonga nyika ndovanozongoti zvestyle handiridi, ndinoda uyu uyo handimudi, ndinoda uyu. Saka zvinongofanana nezvingori pana nhasi, because vanongosarudza vanhu vavanongoziva kuti ndivona vanongogara vanongodzvanyirira vanhu nguva nguva. Kudai vaikwanisa kuchinja kuti zvinhu zvisangane sokuti uyu ndiuyu uyu ndouyu, because noma zvikanyamboita sei vanonge vangosadza kuti vanhu vanonge vachingoda ivo pachezvavo. Saka tongoramba tingori panhu vokungodzvanyirirwa. Mangwana nemangwana nemhuka sei vateri vestudio 7. Nyaya yekutaurwa apa yekuti vanoda kudongwa vanozova sachigaro wecommission yezeki. Zvinongoreva pachena zvokuti kana mazita chanyambo akanyambonyorwa akaendeswa kuparliamendi, vanotonga nyika ndovanozongoti zvestyle handiridi, ndinoda uyu uyo handimudi, ndinoda uyu. Saka zvinongofanana nezvingori pana nhasi, because vanongosarudza vanhu vavanongoziva kuti ndivona vanongogara vanongodzvanyirira vanhu nguva nguva. Kudai vaikwanisa kuchinja kuti zvinhu zvisangane sokuti uyu ndiuyu uyu ndouyu, because noma zvikanyamboita sei vanonge vangosadza kuti vanhu vanonge vachingoda ivo pachezvavo. Saka tongoramba tingori panhu vokungodzvanyirirwa.
Vashamari vestudio 7, vana mukomata anonoka, vana mukomata wande. Inini zvangu ndiripo pakuti kuna purezidendi wedu Vanerson Chalamisa, igarai manyatsokuona kuti chii chiri kutambika panyaya yezita, because hatidi zvinhu zvinozotidzosera kumashure, because vatsigiri venyu tiripo muri kuzvinzwisisa. Saka nyasai kuona kuti hamuna kuteiwa riya here pakuchinja zita kana pakurega kurichinja. Nyasai kugara manyatsokuziva ipapapa, because isusu totoya totoya nouwandu hwenyu. Saka hatidi kuti kana tauya nouwandu hwedu zvinhu zvozokanzerwa kuzeki nokumakoti. Saka ngazvigare zvinhu zviri in process. Handitika, because tiri kuuya nouwandu hwedu, tiri kutouya inini zvangu ndiri pano pajobheka, tiri kuuya nouwandu hwatizovhonderera imimi purezidendi Nelson Chamisa. Ndatenda zvangu, muve nezuva rakanaka.
Ini ndinoitwa Farai Sidhumo kuchipinge kupaida moyo Ward 9. Hatingatadzi kushandisa zita rekuti MDC Alliance nekuda kwa Douglas Monzora, uyo akatouya kujoina chitima changa chakufamba, akatojoina MDC muna 2005. Congress yake kutanga kuatenda ngeya 2005 kuBulawayo, apo paakazovhoterwa kuva mutauriri weMDC. Saka pakafumwa bato Douglas Monzora wakanga asipo. Tinozviziva hedu kuti ari kushanda neZANU-PF kuti aone kukwadza zvido zvevanhu, bato revanhu, MDC Alliance. Asi handioni kana iye achizobudirira, nekuti vanhu vanoziva zvavanoda. Zvakamboitika kumashure kwesoko, asi vese vakanga vakabuda havana zvavakabudisa. Saka ndinoti inini kuna vachamisa president wedu, president, musachinjiswa zita noumwe munhu, musavhundutswa nemusindo wemapete. Douglas Monzora is nothing kuvana veZimbabwe. Saka tina chaanokwanisa kuti misa, ndatenda hangu.
Makadii pastudio 7 apo? Ini ndini mukoma Mavelasi, ndiripo paSouth Africa po. Kumbiro mutudziro vamunanga agwavo kuti zvavari kuita tinozviona, tiri kuzovhota isu mayouth. Mazoto vasati jairira, tiri kuzvionawo zvavari kuita, tinde tiri kuvaziva.
Ndinongoti sando dzako hama yangu, iwe wangochitaura iwe uchiti tinofanira kubatana zvisinei kuti unovhotera bato ripi. Ukagumazvo ukataura ukati pacha kana zvainzi vachamisa vanopinda pachigaro, uchaona vakagara navamunangagwa vachipana mazano. Hama yangu, dai taiwana vanhu vakaita vanenge kana 10 zvavo nyika yose yeZimbabwe vane njerese dzako, nyika yedu yaigona kuita zviri nani. Ichocho chinhu chisingazikamwi navazhinji vevanhu. Vanofunga kuti mvonga mupopoto dzavanoita mumaruzevha ndo dziri kuita vari kumusoro. Kumusoro vanenge vachitozivana vachibana. Mukatarisa vanhu vakapondana makore aya pachina vatsvangiraina vamugabe. Asi pakazova neunity government, ani munozviona, asi uku vanhu vachitichipondana, tichiponderana ku vanhu vari kumusoro, ivo vari kubatana mavoko, imi muri kutemana namatemo namabhembe, muchiti kwai waindire kuMDC, waindire kuZANU-PF. Vana veZimbabwe ngati ratidzei kukura, ngati ratidzei kudzidza. Ko tinodire kuita zvinhu zvisina pundutso. Voti chaienga urayirwa munhu, sarudzo yemunhu yourayirwa munhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Timboendai ku Cameroon tione kuti mitambo ye Africa Cup of Nations yakamira sei. Mu mitambo yakatambwa nezuro China, Equatorial Guinea 1, Sierra Leone 0, Ivory Coast 3, Algeria 1, Gambia 1, Tunisia 0, Mali 2, Mauritania 0. Nemusi wesondo Burkina Faso ichatamba ne Gabon, ukuo Nigeria ichitamba ne Tunisia. Muchikamu chino tombotarisa zviri kuitika mu America. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mu America va Anton Blinken vari kutarisirwa nhasi muGeneva, Switzerland, kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov nezvemamiriro akaita zvinhu pamuganhu weRussia neUkraine. Russia, iyo isiri kuda kuti Ukraine ipinde mumubatanidzwa weNATO, yakatumira mauto anodarika zviuru zana nemakumi maviri uye inonzi iri kuda kupamba nyika iyi yaimbova mumubatanidzwa weSoviet Union. Nezuro vachitaura nevatori venhau vari kuBerlin, Germany, vaBlinken vakayambira Russia kuti ikatora Ukraine nechisimba ichatemerwa zvirango zvakaomarara neAmerica nenyika dzinodzidzana nadzo dzakaita seBritain, Germany, France nedzimwe. Vachitaura mushure memusangano nenyika nhatu idzi, vaBlinken vakati zviri kuitwa neRussia kutyora zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvekuremekedza rusununguko rwedzimwe nyika. Russia inoti nekune rimwe divi haisi kufara nemauto eAmerica neNATO ari padyo nayo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataurawo nevatori venhau nemusi wechitatu vachiyambira Russia kuti isapambe Ukraine. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti.
Tinorangarira kuti unhoondo yenyika yeRussia neUkraine dzine ukama hwakati simbei kubva ichiri Soviet Union. Saka ukama ihwohwo hwakazosvika pakudzika zvakanyanya pakuti nyika dzagara dzichidyidzana mune zvemauto, mune zveupfumi hwenyika, kusvika panyaya dzakare dzekuti vazhinji vari muUkraine vaorthodox vanopindawo chitendero chakada kufanana nechimuRussia, zvakare kuine mamuslims zvakare anotenderanawo nevamwe vazhinji vari muRussia.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti ukama hwenyika idzi hwakati simbei, hwakangoda kufanana nenyika yakafanana neChina neTaiwan, hukafanana zvakare nenyika yakafanana utochi neChina neHong Kong. Saka kumagarisana kwevanhu ivava vanhu vanonzwanana zvakati nyanyei.
Dambudziko roya papi apa semaonerei?
Chiripo ndechekuti Russia haizodi zvakanyanya kuona vanhu vanobvawo nechikure vofemera mugodzi meshamwari iri padhuze nawo.
Asi kanyika idzi dzave makara asionani kubva zvakapatsanuka Soviet Union, nyika dzakaita seUkraine dzichiwana kuzvitonga kuzere,
zvazoitika hazvo mumakore apfuura nekuti veUkraine vanga vagodyidzanawo zvakare neamerican businesses, nenyaya yekuti maamerican businesses anenge achitsvagawo mamarkets ekuti vangatengesere sei izvo zvavanogadzira, makambani zvavanga wana sei kutengesa nekushambadza zvinhu munyika iyoyo kuti vange vachiwanawo mari munyika yeamerica. Izvozvo ndozvakonzeresa kuti vanhu vasvike pavasvika nhasi. Nyaya yekuti America yakuraudzira kuenda kune mainterest evanhu veRussia, zvichireva kuti nyika vanhu vemuRussia vakutoona ivo kuti aiwaka ava vakutofemera mugodzi menyika yavo. Zviri pachena kuti maamericans vagara vachida zvizhinji kupinda pinda munyika dzakapoteredza Russia.
Nechinangwa chei?
Vaine chinangwa chekuita usori. Vaine chinangwa chekuti vanga vane imwe nyika dzavanodyidzana navo dzakawanda sei, kuitira kuchengetedza kana kuti kuitira kuda kuziva zvizhinji maererano nezvekuitika munyika yeRussia.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Alliance vaUrayai Zembe.
Bope ramuka pakati peAmerica nenyika yeRussia akanangana neutongi hwomuUkraine hwakakundikana makore masere apfuura uhwo hwaitsigirwa neRussia. Ibope ringangogona kuti ritange hondo ikoko kuEastern Europe uko pakati penyika huru idzodzi, asi nyika huru idzi dziri kushanda dzichitsigira zvikwata zvatisiyanei pakati pamaUkrainians, nokuti hurumende yakabva pamakore masere yaitsigirwa neRussia, uyezve zvoita sekuti iko zvino rimwe boka rakazosumuka richirwira hurumende iyoyo inoita sekunzi iri kutsigirwa neAmerica.
Munoona sei mamiriro aita zvinhu parizvino?
Gakava iriningi ratotanda midzi richibatawo North Atlantic Treaty Organization nyika dzekuEurope idzo, zvokuti pakutotyirwa kuti pachaita hondo yezvombo pakati pezvizvavwa zvomuUkraine, asi zvinotsigirwa nenyika yeRussia neAmerica. Uye Russia wairi kuti pane zvimwe zvitsuwa zvingangova zvitsuwa zvayo zvinenge zvichizokanganiswa kana dai kuri kuti kwatangwa hondo neAmerica neEurope vachitsigira hurumende yomuUkraine. Saka apa tinoona chose kuti nyika huru idzi ndidzo dzaakufungirana.
Saka poitwa sei?
Nyika huru mbiri, Russia neAmerica, ndo dzinofanira kuti dzigare pasi. Bope iri richazosvika pakuti riurayise vanhu, nokuti izvozvi pamire zvinhu ndopokuti kwatofa vanhu vanokwanisa kuita 13,000 muUkraine, vamwe 2 million vachitiza misha yavo nokuda kwebope iroriri. Saka dai vaisa mberi nyaya yokukurukurirana, nokuti kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa, gakava iro romuUkraine rinoda dare.
Dare rei vaZembe?
Dare ravanhu rozodawo kuti nyika dzokuzhedzi dzichiva idzo dzinogara asi dzichikurudzira zvizvarwa zvomuUkraine kuti zvinge izvo zvinobatana pamatare apa nokugadzirisana kuti utongi hweUkraine kuzova utongi hwavanhu. Ndofunga ndo panobva gakava iroriri.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Alliance vaUrayai Zembe vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Amai Tokozani Kupe vanotarisirwa nhasi kuzivisa nezvokudzinga kwavo vaDouglas Munzora kubva mubato reMDCT. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinobatsira bato reMDC Alliance nemichina yePublic Address System. Gurukota rinoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa nhasi kuita hurukuro negurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika muRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.